manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 20, 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakabatana nemasangano United Nations yaparura chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Zimbabwe yosimbaradza kudyidzana kwayo neRussia kubudikidza nemitambo. Hurumende yorova nhende shure panyaya yemutero weshuga kana kuti sugar tax. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana neUNICEF neWorld Health Organization nhasi yakaparura chirongwa chekubaya vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo kana kuti polio. Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekubaya vana mamiriyoni gumi. Chirwere ichi chakambenge chapedzwa munyika muna 2005 chisati chatanga kupararira zvakare muna 2023. Zimbabwe iri kubatsirwa nemari nemishonga nesangano reGlobal Polio Eradication Initiative. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Yeye meta makumbo epolio inonzwisa tsitsi polio chirwere chatanga tati chaitwa eliminated kana kuti hachichisiripo pasi rese asi nenyaya yekuti kubaiwa nhomba kwakadzikira kana kupuwa nhomba kwakadzikira kwepolio vaccine paitika dambudziko recovid apa vanhu vazhinji vana vazhinji havana kubaiwa kana kuwana nhomba yepolio yemeta makumbo so Ndinoona sekuti maefforts ava kuitwa kuti vanhu vawane nhomba yepolio anofana kusupportwa zvakanyanya chidanho rakanaka riri kuda kutorwa nehurumende.
Tichitarisawo iyo nhomba iyi mungakurudzira here vanhu kuti vange vachiitora haikonzera matambudziko sekuziva kwamunoitawo?
Ndinotokurudzira vanhu kuti ngavatore nhomba iyoyi nhomba yepolio kana yemheta makumbo ngavaite kuti vana vese vawane nhomba iyoyi yepolio nokuti mheta makumbo chirwere chinosiririsa vanhu vanenge vari paralyzed vaya vatinozoona vachikura vari paralyzed vane mamwe madisabilities ari preventable nenyaya yekuoma mutezo nenyaya yepolio kana mheta makumbo saka nokurudzira vese zvavo vana muZimbabwe ngavawane nhomba yemheta makumbo yepolio.
Mubereki angazive sei kuti mwana ane chirwere ichi?
Masymptoms yepolio aya my brother viral illnesses vamwanoita manyoka vamwe vachiita respiratory symptom asi kuzonyatsa kuona kuti pane dambudziko zvinozotitorei nguva in terms of kuita mheta makumbo kana yatingati iyo paralysis. Saka zvine masymptoms anoita gradation kana kuti anenge achiinda nekuti idanho ripi uchingobva kuibata wozoti zvepapera dzimwe dzakati one day masymptoms achiita kind of review themselves more. Saka chatinganyanya kukurudzira ndechekuti kana vana vava in contact nevanhu vane dambudziko remheta makumbo kana kuriita maoutbreak ngavakurumidze kuonwana nachiremba vaongororwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuRussia kumitambo yakasiyana-siyana yakarongwa nehurumende yenyika iyi. Vachiwenga vanoti vakaenda kuRussia kunoratidza kukosha kweushamwari nenyika iyi yavanoti yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo uye kudzivirira kuti isatemerwe zvirango neUnited Nations mushure mekupomerwa mhosva yekudeura ropa rakawanda munguva yesarudzo dza2008 pakaurayiwa vanopikisa vakawanda. Russia neChina dzakashandisa masimba adzo muUnited Nations Security Council kuti Zimbabwe isatemerwe zvirango zvakaomarara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe.
Chokutanga ndechokuti rubetsero rwakapuwa vanhu veZimbabwe kwamakore gumi namashanu vachirwira rusununguko kubva kumaBritish nezvombo zvehondo. Kubva 1965 kusvikira 1980 rubetsero irworwo rwakanaka nendaa yekuti iyo Russia inorudzi rwaningati rwokumabvazuva rwevarumbi. Britain naAmerica inorudzi rwavarumbi rwokumavirira. Saka rubetsero rwakapa vanhu veZimbabwe namauto kuti varwise rusununguko rwavo rwarwakanaka.
Tarisiro yevana veZimbabwe yanga iri yekuti kudii chaizvo, Dr. Zembe?
Vanhu veZimbabwe vane tarisiro yekuti nyika yazosununguka iyi, Russia neChina vaizoonazve zvakare kuti rudzi rweZimbabwe rwazvedi rwasununguka. Asi tinoona kuti rudzi nyika mbiri idzodzi dzeRussia neChina hadzina kuzoona kuti vanhu vadzakabetsera zvokwadi vaita hurumende yekugutsa ruzhinji. Zvinotaura kuti kwamakore iko zvino tikatarisa kuti makumi maviri namasere kusvika gore ra2008 utongi hwomuZimbabwe hwakanga hwaitwa hwoudzvanyiriri nehurumende yezanu PF iyo ine vatungamiri vakanga vatungamira mukurwira nyika vachirwidzana neRussia neChina.
Munga pamuenzaniso pane zvamuri kuti hazvi zveutongo hwejekerere zvaitwa muZimbabwe here?
Muno muZimbabwe muno makata chisoneko vanhu vaipondwa mumasarudzo pasina budiriro iri kuitika iri pinda muvanhu. Saka kuchema kwakazoita rudzi rweZimbabwe kuUnited Nations Security Council pakazoti shoko ravanhu ripinde kuti United Nations Security Council izouya kuisa runyararo kuno kunokwa kuchiurava vanhu mumasarudzo. Iyo Russia neChina dzakazoramba kuti vanhu veZimbabwe vasunungurwe kuutongi hwezanu PF. Saka kuramba kwave ikoko kwakaita kuti rudzi rweZimbabwe hungoramba ruchitambura kusvikira nhasi kwakupera makumi mana namana kubva pa1980.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Imwe mhuri ine hama yakafa mushure mekuwira mutangi rainge riine mudzambiringa kana kuti wine pane rimwe purazi kuWestern Cape muSouth Africa inoti yakazokwanisa kuradzika hama yayo svondo rapera kumusha mushure mekusangana nematambudziko makukutu. Vakafa zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoti vatonderai Mabikire, vaSalim Alifeli uye vaWashington Mukweni. Hama yamushakabvu Mabikire vaKidwell Makaza vanoti muzvinapurazi pakafira hama yavo nevamwe akaramba kuvabatsira kuunza mutumbi kumusha. Vanoti vakatozokwanisa kuradzika mufi mushure mekunge zvizvarwa zveZimbabwe zvapindira nekuita mudengu mudengu. Pari zvino vanoti vari kushanda nemasangano akaita seZimbabwe Migrants and Refugees Support Network kuti vayananiswe nemuridzi wepurazi pakashanda hama yavo apa. Studio 7 aina kukwanisa kutaura namuzvinapurazi sezvo nharembozha yake yanga isiri kudayirwa. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muSouth Africa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamakaza nezvenyaya iyi.
Ino waka shaika ni tano wangu anzazi mzimaenda. Akanga aenda ku Cape Town. Ku Cape Town pane mu company neta rewind. Dupa akanga achishanda. Zima zwa mashuma nani. Saka wakumana wari watatu kudaro waka shaikira mutengi. Anzo wangu anzo wa clean tank. Matenga wangesira mawine. Saka anzi matenga yani ngani gas. Saka gas irizurenge nduru kunda anzi raka wa afrika.
Maka kwanisa kuwa narubatiru iri kuvaku murungu wepa. Press up.
Abana rubatiro rwatakawana zvakaita kuzotira dzike tano wangu awa. Pakatozoitwa contribution yevanhu vekuZimbabwe vari kuSouth Africa vakakura mubhuku rimwe chete kana kuti province imwe chete nana tano. Saka vanhu vaikontributa mari munhu dzaaikwanisa kurubatiro rwakabuda chete. Murungu akazounza mari inokwana kuita 206 Ran, achiti ndo mari ya waka shandira mazuwa matatu pa kambani yoyo. Ndo mari chete ya taka wana rubatiru kupa kumurungu.
Makazo kwanisa kuviga tsano venyu rini?
Tsano takatozo kwanisa kwa wiga paita 4 weeks. Because mari ya kanga isinga kwane. And also anwe pala wakati chaja 28,000 ran. Kutora mutumbi kupa ku Cape Town kuenda nao kumusha kumasingu.
Zvamira zvakadaro yambiro yamukapowa vamwe vanenge vari kushanda kumapraza aya ndeipi?
Vamwe varipo ipapo muZimbabwe asi vari kuvharidzira murungu. Vari kuita kakubloka murungu. Because kana ukada kuti tuvabvunze kuti to the information kuti zvakafamba sei. Unonzwa umwe achiti hai ndakazotaura zvakati ndiri kuitira basa rangu ndinodzingwa basa. Asi chinokosha chii chehama yako mwana wekumusha wekuZimbabwe kuti anongofa nzira dzisina ku Tarukana.
Iwe wotekara tunoda protecta basi. Vanga vari hama ya mushaka vatonderai mabikire vakidwiro makaza vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunare kumasvingo. Mavelas abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Migrants and Refugees Support Network vaShelton Chiangwa kuti tinzwe kubatsira kwavari kuita mhuri idzi.
Isusu kango na mnumiriza zuzara zezu mbamu mtaka Afrika tuku kuchuchi kana zikuru nyoko takwenye hai uleza tuku kuchuchi kana zikuru nyoko kuchuchi taure nevo siwa meita nezi kode nezivami mbamu mtaka Afrika nepati rosi kutipate ne kuongoro wa kungaitu kwa babasa hati tuku punga kuchuchi wa rungu ava daye panil kwa kungo tangane ama zivami wakashaya mbata oma oko nekura tita kuchuchi kana nikiti kuchakaitika kuchini kwa kote na vaye panil wakuita kugara patine ama zivakashaya ava Vova bata maoko, waraja ukuchuchikani. Uyevo batira uparufu, uwevatati ala. Wakumana wakazo chika pagumerizwa kumusa, ama zichita zikubata niza mari, kukurikuta nikubatira na zikari, nima zimbabwe varimu mtawa Afrika. Shini zakato oma, muda kukutarungwa wana kana chavaka ita. Saka zikuwa zikuwa kutira mbiti, lamba tichui, taura, nilani wanita kwezi 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 vani. Vati batire, kina zitakuwa kutichui kwa babasa hapa, nikuwe kutu. Kaongoro kutu, apana ere, mamwe vani wakashaya kwa basa hapa. Manea mazangazi, singa zika anwe.
Vanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrants and Refugees Support Network vaShelton Chiangwa vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari muSouth Africa. Kunyanga hazvo hurumende ichikurudzira veruzhinji vanosanganisira vechidiki kusima mari dzavo munyika kubudikidza nekuvamba mabhizimusi avo. Kune vechidiki wakawanda vanoti kuita izvi kusungirira mari pagumbo regarwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anoti kuvamba bhizimusi muZimbabwe hakusi kutimba musoro wesadza ndiMacLeo Mapfumo mugari wemuHarare.
Nyaya iripo ndeyekuti mari haisi kutenderera ende zvimwe zvinhu zvacho vanhu vanozopedzisira vavhara nekuti vanenge vasina guidance kana kuti ruzivo kuti voenderera mberi sei nemakambani aya. Vazhinji vari kungokwanisa kuvhura makambani vanhu vanenge vane ukama hwakati simbei nevari kumusoro vekuti vanokukasika kunze ndee munovhura makambani vechidiki kuitira kuti vazokwanise kuwana matenda mumaprojects akawanda anenge achiitwa nemabato akasiyana siyana ehurumende. Asi muyouth angori ordinariwo zvake akada kuti avhure kambani. Hazvina kumira mushe.
Asi vaRonald Gweshe, murume wechidiki wekushamba, vanoti vechidiki ngavatange mabhizimusi anoenderana nemwaka yavanenge vari.
Ndinoona sekuti inyaya yakanaka yekuti isu vechidiki tivhure mabhizimisi munyika yekwedu. Chinenge chichitarisirwa ndechekuti semunhu wechidiki unotsvaga business rinoenderana nenguva somuenzaniso nzara yakatarisana nenyika munyika dzino dzeku South Africa inotoda kuti vechidiki vatange madiridziro minda yakakura yakazara iko muno muZimbabwe.
Rumbidzai Matonga, murimi wechidiki anorima ari kuchegutu, anotiwori ndiwo wakonzeresa kuti vechidiki vasade kuvamba mabhizimusi munyika yavo.
Even in my offices, when you go ikoko with an idea, people always think maybe you are making money. So somehow, somewhere, someone has to frustrate you kuti that business will not work or unofanira kuti ubuditse mari kuti zviri zvozvo zvibude. Investors, they opt havo kuenda kuno investa kunyika dzakaita sana South Africa. Not that kuti corruption is not there, but corruption yacho inenge iri that.
Variko vechidiki vanoti vanoshuvira kutangawo mabhizimusi avo munyika, asi zvikwanisiro nekugeda-geda kweupfumi hwenyika kunovadzosera kumashure. Hurumende kubudikidza nebhanga revechidiki reEmpower Bank inoti kune mari iriko kubhanga iri yekuti vechidiki vabatsirike pakuvamba mabhizimusi avo. Studio 7 yabatawo mukuru webhanga iri vaShadrack Membere avo vati:
Tingati zviri kufamba zvichiita zvakanaka. Kunyanya kupera kwakaita gore rapfuura iri pataka launcha product yedu inonzi collateral free nano loan. Loan iyi zvainoita ndezvekuti tinotendera mayouth kutora mari inokwanisa kuita $100 kana $300 kana $500 pasina chibatiso, kana vatipa project inoratidza kuti iproject yakanaka yatinoti pachirungu iri bankable.
Asi kunyange kuchinzi mari yehurumende iriko kuti ibatsire vechidiki kuvamba mabhizimusi avo, nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa kuti vechidiki vatange mabhizimusi anobatika.
Kutofanira kucreata a culture yekuva mabusiness person. Kechipiri, tinofanira kuva tine mafacilities kana kuti mainstitutions anokurudzira nokupa vechidiki zvikwanisiro zvokuti vatange mabhizinisi vavo zvakareruka. Chechitatu ndechekuti tinoda yatingati yementorship. I think vacho vakatanga mabhizinisi vanasorojena vana mabhizinisi vari kufamba, they all vana vechidiki muno kuti vavadzidzise vavamento kurana mabhizinisi.
Mugore ra2020 bhanga guru repasi rese reWorld Bank rakazivisa kuti Zimbabwe yaive imwe dzimwe nyika dzinonetsa kuvamba mabhizimusi, sezvo panyika zana nemakumi matatu ane nomwe 137 dzakaongororwa kuti zvaive nyore here kutanga bhizimusi madziri, Zimbabwe yaive padanho rezana nemakumi maviri nena 124. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemutungamiri wehurumende yeRussia vaDmitry Peskov vari kuramba mashoko ari kutaurwa naamai Yulia Navalny, mudzimai wemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaAlexei Navalny, vakawanikwa vakafa muJerry Svondorapera ekuti vakaurayiwa nehurumende. VaPeskov vanoti mashoko amai Malny Navalny haana humbowo. Varambawo kuti vari kurambira mutumbi wavaNavalny kuti muchetura waakaurayiwa nawo unetse kuti unge uchizivikanwa kuti ndeupi. Amai vaNavalny, amai Ludmila Navalny, vanoti vakarambidzwa kutora mutumbi wake kune imwe mochari munyika iyi. Mauto eIsrael anoti pane kurwisana kunotyisa muguta reKhan Yunis muGaza Strip, apo United Nations Security Council iri kugadzirira nhasi kuvhota pane zvakakwidzwa kudare iri neAlgeria zvekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa. Asi mumiriri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vanoti vachashandisa masimba avo kuti chisungo cheAlgeria ichi chisatambirwe. Zvi Tichitevere danu rakatorwa nehurumende svondo rapera rekuderedza mutero wezvinwiwa zvine shuga kana kuti sugar tax nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti ichi chinofanirwa kuve chidzidzo kuhurumende kuti isati yafunga kukwidza mitero itange yagarawo pasi nevemakambani pamwe nevemabhizimusi, kwete kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI uye vari muzvinabhizimusi Dr. Callisto Jokonya vanoti sevemabhizimusi vanotambira nemufaro danho iri.
Zvatinonoke guwe hazvo, asi chikuru-kuru tinoda kuzvitenda kuti vaita zvinhu nemazvo, nokuti izvozvo zvinobatsira mabasa aramba ariko. Paratidza kuti vanhu vanogona kugara pasi vanotaurirana kana pane zvinenge zvichinetsa.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mweyo mutambasere vanoti zvavari kuona munyaya dzezveupfumi munyika zvinoratidza kuti hazvina kurongeka zvachose, vachiti hurumende yakagara yaudzwa kare kuti mutero weshuga uyu wakawandisa, asi iyo yakaramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvingadei zvakatogadziriswa ipapo zvisati zvaiswa into policy, iko zvino taakudzokera kumasure mutero yawadziriswa. Isusu seZimbabwe taifanira kunge takanangana nekutarisa kuti hongu tatarisa neshuga tax iyi ngatichitarisai kuti tinotanga kuicharja paquantity ipi pegram pechikafu, kwete kuti tikungoti ehe kubvira nakubvira wakutobhadhara 0.01 pegram yapinda additional sugar yapinda mune zvauri kugadzira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vanoti kuderedzwa kwemutero weshuga uku kuchabatsirawo kudzikiswa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvanga zvichazokwidzwa nechikonzero chemutero uyu.
Asi izvi zvinofanira kuratidza hurumende kuti kana muchida kuchinja zvinhu zvetax nenzira yakakura zvakadai, zvinoda kunge mataurirana nevemabhizimisi, manzwisisa kuti zvinofamba sei, zvichakonzeresa chii, zvingakonzeresa chii, maonesana neveruzhinji vakawanda kuti muzobuda nemapolisi anobatsira ruzhinji gose, anobatsira zvemabhizimisi, anobatsira nyika. Tinovimba ichi chichava chidzidzo kune vehurumende.
Asi mitengo yezvinhu zvanga zvakwidzwa nechikonzero chemutero weshuga uyu tingaona ichidzikiswa here? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
zvese zvinongofambirana nokuti maprize mazhinji anokwira nokuda kwekuti mutengo yezvinhu zvatinenge tichishandisa zvinenge zvakwiramo. Hakusi kukwira kwokungoti kudai munguva vanhu vari kutsvaga profiteering, but asi zvamuri kutaura zvinofambirana nokuti kana tax yadzikira zvinorova kutiwo nepesendeji yadzikira nayo vanhu vanenge vafanira kuti vadzikisawo mutengo saizvozvo.
Kutanga gore rino hurumende yakadzika mutero wezvinwiwa we2 mls pakirogiramu roga roga reshuga riri muchinwiwa. Izvi zvakakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinwiwa zvakawanda munyika, zvikuru mazowe ayo akabva pamadhora matatu nemasendi makumi mashanu kuenda pamadhora mashanu nemasendi gumi. Asi mushure mebohwa-bohwa rakabva kuvatengi pamwe nevemakambani, hurumende yakazodzikisa mutero uyu svondo rapera kuenda pa1 mls mushure mekuita musangano nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvegakava guru pakati pehurumende yeAmerica nemagweta emutori wenhau uye akavamba sangano reWikileaks rinofushunura nyaya dzekusora kunoitwa nehurumende dzepasi rose, Julian Assange. Assange ari kuBritain pari zvino achirwa semvumba kuti asaendeswe kuAmerica kunotongwa nekufukura hapwa pakudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mukuziya nyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica.
Vapedza makore anosvika gumi namatatu vari mujere vachizama kurwisa kuti vasadzoswa kuAmerica uno kuno kuti vari kuBritain kwavari mujere. Saka vasvika panguva yokuti vachiinda kukoti kunozama kuti vasabvumidzwa kuuya kuzotongwa kuAmerica kunova ndiko kwavakapara mhosva dzinosvika idzo 18 dzokuburitsa information yavava wana ya mauto neyama embassy ya America around the world. Saka judge woku Britain wakati ngabadzoswa. Maloya avasanje akati aiwa havafaniri kudzoswa nokuti pfungwa dzavo hadzina kumira zvakanaka. Saka
Professor Masocha, chii chiri kutora nzvimbo kutanga nhasi nesvondo rino rese maererano nenyaya iyi?
Pamazuva mashoma ari kutevera vari kuenda kuno vona kuti vangachinzi vauye kuAmerica here kuzotongerwa muno vaAmerica vavakapara mhosva dzakakura zvikuru dzokutengesa masecrets ehurumende yeAmerica.
Asi Professor Masocha, semutori wenhau, tingati vaAssange vakakanganisa here kuudza vanhu zviri kuitika?
Zvinhu zvino zvisingafaniri kunge zvichitarisirwa kuti chizvarwa chenyika ipi neipi zvayo chinge chichitengesa masecrets enyika ipi zvayo, nokuti zvinokuvadzisa vanhu kuti vavengi venyika iyoyo vanogona kuzozvitora izvozvo vozobva vorwisa nyika yacho inenge yafumurwa. Saka mavonero andinozviita ndeyekuti aiwa ngava dai vaikwanisa kunge vachiruza kuti vasaramba vari kwavari ikoko vabuye kuAmerica vazotongerwa munyika yavanenge vakaparira mhosva yacho. Kana vakaparira dzimwe nyika mhosva zvekare, vanofanira kunge vachitongwawo nemutemo yenyika idzodzo. VaAssange vanofanira kuzotongwa muAmerica muno vachitongerwa nyaya dzavo idzodzo, nokuti zvikasaita nenzira idzodzo zvinoseta ndikati siya tingati a very bad precedent, maitiro anenge achizokurudzira vamwe vanhu kuti vakapara mhosva vanogona kunopotera kune dzimwe nyika kusungwa nemutemo yekune dzimwe nyika ikoko.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri yeZimbabwe handizivi kuti sevabereki tamira papi. Takatorerwe kontrol yevana tichizuka rwemwana imhosva unosungwa. Nhasi unowu kwaakuite mutemo wekuti kana mwana ari maina akaite mhosva ndeye mubereki. Isu tichizosashapura. Takakura teitaurirwa kuti if you spare the rod you spoil the child. Uye kwaakuine zvakadai neprobhosheni nerifamatori. Waienda kana mwana ari mudhilikwe ndosvika onodzidziswe hunhu achibvakowo aamemba yesociety yakanaka. Uyu mutemo uyu kudini tiri kunziridzembira yowakasungwa mbira dzako ndo hanoinewo kuti zvinokwanisika here. Ngatingopaona ipapo kuti taakuramba tichinga tinongompunyikidzwa pese pese.
Haiwe weStudio 7 maminetsi enyu amwakutipa apa kuti kwairi taure munotipa kana kuti 2 minutes. Pa 2 minutes pataura vanhu vangani? Pataura munhu 1. Vanhu vangani vanonge vasina maaudio pazuva? Vanotaura dzimwe zvinototaura vanhu hazvitobudi. Panguva pamwatikuwadza Studio 7, panguva mwatikuwadza nenyaya yekuti munhu angarwa president weZimbabwe haipa papa inhaunga pasonditira ndi president weparty bozana wini tikuita kuti president weZanu PF kana mutungamiriri weZanu PF.
Pastudio 7 makaditi, Studio 7 makatikoshera mani, makatikoshera pati manje makazotikanganisira nekusati panhau dzedu zvatoti nefungu nokutaura zvatinoda zvatinofunga isusu. Inini ndoda kushuwa chavamwe nini chavamwe shuwaka chavamwe ngavakurumidze mukadzi wake kana aripo wamaendese kuchipatara. Chavamwe akurwara chavamwe ari kuchemera chiso chachamisa kuti anochidii chiso chachamisa chavamwe chiso chakanaka kudara nochidii ngaende kwaakabva chavamwe.
Politics dzacho idzi ndedzekushandisana dzekumhanyisana nemakarimwa. Zita rinoisadhaki racho nderei, tichibetserei chinhu chacho. Nauti akubuda muhota namunangagwa achitidzinga panhu pakavakwa isu tichitambura. Hahwitsitsi kuti takavaka tichitambura, ari kutodzinga zvirimwa zvosara vana vokona chikoro. Ihurumende yerudzii, iwe sadhaki uripi? Basa rako nderei? Sadhaki ngaitiudze kuti basa rayo nderei, inozodii kana yaona kuti pabirwa?
Tinotenda vateereri musakanga na wachirongwa che Live Talk The Connection na 8 PM nasi apo tiri kutaura nevechidiki nezvezuva revechidiki kana kuti National Youth Day riri kucherechedzwa mangwana uko vamwe vechidiki muzano PF vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhonga amera nyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Chris Gande.